Amai Gertrude Mavenga ndivo mukuru anoona nezvemusha mukuru uyu. Amai ava vanoti musha uyu une vana vanosvika makumi matatu vakatarisana nezvinetswa zvakasiyana siyana mukuti vakwanise kuti zvinhu zvivafambire mberi. Musha uyu uri pasi pechechi yeUnited Methodist. Amai Mavenga vanoti vari kuita mabhindauko akasiyana siyana ekuti vakwanise kuwanira choviri vana vanogara navo. Mabasa aya anosanganisira kuchengeta zvipfuyo zvakaita sehuku, mbudzi, nguruve, hanga, magariguni nezvimwe.
Project yehuku iri kuita viable. Pari zvinezvi pane huku mbudzi dzandakapiwa, izvozvi ndine 12. Ndinotarisira dzingadai dzawanda kusvika kana muma30, asi nokuti pagore ndogona kutouraya kairi katatu kuitira kuti muri usawi hwewana. Pamwe pacho dzinofawo nokuda kwezvirwere zvakadai nezvimeme, dzinofa ngongona kanyenye katofa nokuita dambudziko iroro. Asi anyway tiri kugona kudzisustain. Asi tine dambudziko retipekudzichengetera. Tine chirugu chisina kutsarukana, tinenge tine nhata zvakanyanya, izvo zvinokontributa kuuraya mbudzi. Fanika zvakaita ichi ndo chirugu chehuku dzechiboyi, ndizvozvi kuti ndine about more than 50 dzirimo, asi modzinogara hamuna kutsarukana. Asi chido chekuti wana wawane.
Amai Mavenga vanoti vakambowana nguruve dzekuti vachengete vachibatsirikana nevana vainavo. Asi chinetswa chavo ndechekuti chikafu chekupa zvipfuyo izvi chiri kunetsa nekuda kwekuti nharaunda yavo haina mvura yakaringana yekuti varime chibage kana zvimwe zvekuti vazvitsvagire chikafu chekupa zvipfuyo zvavanazvo.
Zvikuru sei izvozvi ndine project yehuku yandiri kuita, asi handina chirugu chekuzviitira, ndinoitira mumba makaita mustoreroom. Asi ndo zvikuru zviri kuraramisa wana, ngokuti pamwedzi nenchibudisa huku dzakaita kana 100. Ndakaita sesi rakanaka rekuwana project yakabva kuPlan International, ichangobva kutanga katipa masauce 4 ne1 bowl. Masauce aya akabereka, izvozvi zvitine akabereka 12 pamwe chete. Takagona kuita person kune imwe next school ma4 guilds, takasara ne8 dzatiri kutarisira kuti tidi titengese. Asi challenge yandinowana mumaprojects umu, mafeeding resources anondiitira mashoma. Kwekuawana kuti ndifide nguruve idzodzo kuti dzirarame rinongwa riri dambudziko. Saka zvinoda kuti ndikawana zvokuti ndiwane kuti wana nguruve idzodzo dziwane chikafu.
Matron ava vanoti pamusha wavo vanoshushikana nekusavapo kweruzhowa rwakakodzera rwekuchengetedza vana vavainavo uye zvipfuyo zvavo kubva kumbavha dzinomborura munharaunda mavo.
Pasecurity fencing yedu haina kusimbaba. Iri imwe standard inokosheswa nechild welfare kuti wana wedu mavulnerable kids vanofanwa kugara pari secured. Nini ndine challenge yesecurity, because security yangu haisiri up to standard, yakabreka. Mwana anogona kupoya kana wemukomunity anogona kuuya anyhow. Izvozvo zvinondiita kuti ndisatadze kumita standard yechild welfare yesecurity. Saka ndinoshuwa kuti dai ndawana security yakadini yakanaka kuti wana wangu vachengetedzeke panzvimbo vakure zvakanaka.
Amai Mavenga vanoti vachiri kuda kuti vakwanise kuwana mukana wekuti vaite sezvinodiwa zvose nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevana munzira yakakodzera.
Zvikuru sei challenge yangu huru ngeyekumita mastandards echild welfare anowaiwa ari 15. Pari zvino ndichiri far below from half kuti ndimite mastandards iwayo nokuda kwekushayiwa mari yakakwana. Wana wanoda pekurara pakanaka, wanoda pekuchengetera zviro zvavo pari secret, wanoda kuwana utano hwavo hwakaringana. Pamwe pacho mwana anorwara urwere hunenge huchida kuattention ipapo, pamwe pacho unotadza kusvikira machiremba epamusoro nokuda kwekushaya mari yakakwana.
Matron Mavenga vanoti vaida muchovha wekushandisa kuitira kumhanya-mhanya pakaitika njodzi.
Anirwa achiperekedzwa kuchikoro achidzoka kuitira kuti asaitwe exposed kucommunity anogona kusangana nezvakasiyana-siyana. Asi izvozvo handigoni, because kana transport chaiyo yekuti ndaita dambudziko panapa ndimhanyise nemwana handinaba. Saka ndiri kungotarisira kuti dai zvanga zvandazviwanirawo transport kuburikidza nefunding yemaprojects zvaizondiitira zvakanaka.
Musha uyu unoti une chisuwo chekuti utange mabasa ekuitisa makosi nherera idzi anosanganisira kusona, kuna masimbi, kuvaka, kuveza, kuruka misoro, kugadzira motokari, kurima nezvimwe. Ndaka mirira Studio 7 kwa Marange, bakore nema, dini ilo edamoyo.